Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri weZANU-PF, vari zvekare mutungamiri wenyika, vaEmmerson Mnangagwa, vati izvi nekurima zvicharamba zviri musimboti weupfumi wenyika uye nzira yekuwedzera nayo budiriro mudzimba pamwe nekuwanisa nyika chikafu chinoikwanira. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakaunza chirongwa chepfumvudza icho vati chiri kubatsira zvakanyanya mukuwanisa nyika chikafu. Zvisinei nekuti Studio 7 yaive yanyora tsamba yekukumbira kubvumidzwa kuita basa pamusangano uyu pamwe nekuti mushandi mukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vaive vati vaona tsamba iyi. Mazita evatapi venhau yeStudio 7 ange asipo pane avo vakanzi vachakwanisa kutapa nhau pamusangano uyu, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mumusangano uyu kuti vaite basa. Asi vamarapira vaudza Studio 7 kuti havadzi kuziva kuti chii chakatora nzvimbo sezvo vasiri ivo vanozopasisa mazita. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Shongwane vati kunyange hazvo musangano uyu uri wenhengo dzeZANU-PF bato iri ndiro riri kutonga munyika, saka zvakakosha kuti ritungamire nemuenzaniso wakanaka wekubvumidza vatori venhau kuti vaite basa ravo zvisinei kuti vanobva mumba mani.
Tinokudza chose kuti ivo sebato nevakazvimirira vanogona kusarudzawa vari kuda kutanga chiuya, asi chinopa kuti tive nenyunyuto huru ndechekuti pane rusarura ruri kuitika. Kune vamwe vatori venhau vabvumirwa kuti vange vachipinda mumusangano webato reZANU-PF, kwoita vamwe vatori venhau vadziviswa kupinda mumusangano iwoyo. Izvozvo zvinoita kuti tione kuti pane rusarura.
Vamwe vevatapi venhau varambidzwawo kupinda mumusangano uyu vanosanganisira verimwe bepa nhau remugweru Remira, mutori wenhau mukuru uye ari nhengo yebhodhi resangano yeVoluntary Media Council of Zimbabwe Tafuma Machakaere, atiwo zvinobuda pamusangano wakadai zvakakosha kuti zvizivikanwe nekuti zvinobata veruzhinji sezvo ZANU-PF riri iro bato riri kutonga.
Musangano muhombe wakaita fanika ZANU-PF conference, musangano bato riri kutonga unopinza pfungwa dzinofamba nadzo hurumende. Saka tinenge tichida kuti matapi venhau wese wange varipo vachiona zvinhu pachena sematauriro avanoita. Chinyi chinohwandiswa imwe mukati imomo, toda kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Ndo zvinoita kuti pacreatwe fake news nekuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaone chokwadi chiri kuitika.
Mudzidziso wezvidzidzo zvepamusoro zvekudzivirira kupokana pamwe nebudiriro vaAka Chikerema vatsinhwawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kuita mabasa avo pasina kumbunyikidzwa kana kuvhiringidzwa.
You said Zimbabwe is a young village in democracy. Tichireva kuti the freedom of expression inofanirwa kunge isingaitwa hingati, because at the end of the day vanhu vazvikuru vari kumaruwa vanowana umbowo huzere maringe nezvinoitika munyika zvichiburikidza nevapepeti venhau ivava vakafanana the Voice of America.
Pave nenguva vemasangano anomirira vatapi venhau vachichema-chema nemaitiro emapato ezvematongerwo enyika kunyanya ZANU-PF ekurambidzwa vamwe vatori venhau kupinda nemisangano yavo. Pamusangano wavakaita nevatapi venhau munguva pfupi yapfuura, mumwe wevakuru vakuru veZANU-PF vaObert Mpofu vakati vanoshanda nevatori venhau vose zvisinei kuti vanoshanda kupi, asi vamwe vanoti izvi kungotaura chete sezvo vamwe vatapi venhau vachisimborambidzwa pamisangano yebato iri. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Musengi.